Home Affairs yakawirira nekuSouth Africa kuti vange vachibatsirwa munyaya dzekudzidzisa mapurisa nezvekuita nehubasa ravo.
Panyaya yemapurisa, chii chinotarisirwa kuti chichaitwa neSouth Africa?
Vakataurira kuti vachangu vachivapa zvinhu zvakafanana nezvinhu zvekusevenzesa basa ravo kubvira pazvinhu zvakafanana nenhumbi dzekupfeka nezvimwewo zvakarerekera kubasa rechipurisa. Vane umwe unyanzvi hwatinoti international based skills or international based practices. Zvinopota zvichiwanikwawo kuti kune imwe nyika kune zvimwe zvamunowana zvinenge zvisiri muno.
South Africa yakakwanisawo here kuti ibatsire Zimbabwe nemari?
Nyanzvi dzakarerekera kunyaya idzodzo dzemari vacharamba vachiita hurukuro dzavo kuti vagone kuona kuti ndepapi pacho pavanogona kuyamurana. Saka hurukuro idzodzo dzinodzi dziri kufamba zvakanaka zvikuru zvichitungamirirwa neministries efinance nemabhengi avo akarerekerawo zvefinance, mareserve bank, mareserve nebhank enyika mbiri idzodzo. Saka pane zvirongwa zvavari kutarisira. South Africa yakati inodisisisa chaizvo nepainogonesesa napo kuti inge ichiyamura hama yayo yeZimbabwe. Saka chinhu chinotarisirwa South Africa inoziva patakamira inyaya yekuti mafinance, mainternational lines of credit nezvimwe zvinokwaridza kuti nyika yedu ikonomi ipunduke zviri kushaya. Saka South Africa yakati kuburikidza nekudaidzira kuti zvikanganiso zviripo zveupfumi hwenyika ratingati maeconomic sanctions abviswe, vakati zvevanenge vachizosevenzawo vachidaidzira kumisangano yese yavanenge vachiinda kuti Zimbabwe dai yakwanisa kuwanirwa zvinoikwanira nyaya dzeikonomi kuti inge ichipundisa ikonomi yaiwo magariro evanhu vemuno ange achibudikira.